Tinonetseka seHarare Residents Trust zvikuru kuti kanzuru yeguta reHarare isati yazvichenesa pamusoro pekushandisa zvisina mwero mari yeChinese loan ye 144 million vachitengera nawo mota dzemafaro inzi ngedzeproject. Vari kutambirisa vana town clerk nevakuru vekukanzuru mari iri pamusoro pe zvuru makumi matatu emadhora. Vanoita chiwindi chekunyorera vagari tsamba dzekuwati tiri kukusungisai kuti matadza kubhadhara. Mubvunzo wedu ndewekuti vanhu vanobhadhara kuti vaenderere mberi nekudya mari idzodzo here. Saka isusu tiri kutarisa chiitiko ichi sechiratidzo chikuru chekuti utungamiri hweguta reHarare unoratidza humbimbi ndoga.
Imi sesangano rinomirira vagari vemuHarare muri kuita sei nenyaya iyoyi?
Pari zvino magweta edu akatigadzirira tsamba yatinofanirwa kunge tichidzidzisa vagari vanenge vatinovari kuda kuziva kana kuti vatambira matsamba iwayo emasamons nzira dzekuzvidziviridza nemutemo, nekuti tiri kuti isusu section 77 yeconstitution yeZimbabwe inochengetedza kodzero dzevanhu dzekuwana mvura nezvekudya.
Asi pane nhengo dzenyu pane atapuwa here iro samanisi riri kutaurwa nekanzuro?
Hatisati tariona, tiri kuita rekuverenga mumanyuzipepa. Pari zvino kana paine wakapiwa, pamwe wakapawo vamwe vanhu vasati wave neruzivo rwekuti vanokwanisa kushanda neHarare Residents Trust kana mamwewo masangano anomirira vagari. Asi isusu kuHarare Residents Trust hatisati tasangana nemunhu ane samanisi.